Zvo taona nhasi basically twangu topachirungu ndokushanda kwedemokrasi. Senate ine masimba ayo in terms of the constitution yekuita zvairi kuita zvokutonga nyaya semaonero ari kuita. And chinhuwo chakanaka tichitarisawo kuti zvakaitika panguva pfupi yakapfuura iyi zvanga zvisina kunyatsokuringana and zvakawinza the whole institution yedemokrasi imuno muamerica into disrepute. Ndiona senge matanho aitwa nesenate nhasi matanho anopa kakusimbisa chatinoti dhemokrasi muno muamerica.
Kana takatarisa mberi kwatiri kuenda uko zvii zvamuri kuona maererano nenyaya imwe chete iyoyi?
Pamberi apa ndoona kunge zvinhu zviri kuitika iko zvino zvinhu zvakanaka pakuti mativi ese ari kupumawo President Trump kuti vakainsaitawo violence neiwowo futi vari kupumwa wacho iwo President Trump vachiwanawo mukana wokupirawo nyaya dzavo mumutrial. And chunhu ndinoimba changa chichidikanwa nesenate nevanhu vese vano vatinoti nechirungu maadvocates edemokrasi kuti nyaya iyi yaifanwa kunzwika, yanga isingafaniri kungoperera patinoti matechnicalities ekuti haizi unconstitutional kana kuti iri constitutional. Saka kumberi uku ndiri kuona sekunge zvinhu zvese zvakaitika kuti paite mhirizhonga yakapfuura yakaitika panguva iyi zvichabuda pachena. And futi whatever happens ingave apositive or even anegative kuna President Trump inyaya ichaseta yatinoti presidence kuti kana pakaitika zvinhu zvakaita seizvi zvine maconsequences and maconsequences acho ndiaya atichaona wopanguva iri kutevera.
Kutongwa kwavo uku munoona sekuti kuchaitwa kuti zvinhu zvitendani here kana kuti kuchadoita kuti munyika mugare musina kubatana?
Sezvingotaurawo nemaitikiro akaitawo maelections nemarambiro avaitawo futi maresults iwo vatrump ndinoona senge zviparire. Zvichadependawo neyatinotiwo mudwo during trial yacho pakutiwo masupporters avo achareactawo sei uyezve kuti zvichafamba sei pamberi acho. But semuonero wangu tikunzwa kuti iwo President Biden vati iwo White House yavo hainei ndezviri kuitika kusenate uku uyezve ivo vari kuti vari kuconcentrata on maissues ari kuaffecta maamericans iko zvino. Saka kutamba tamba nepolitics yetrial iyi handisi kuona senge ingazviviringidze matongerwo ari kuitawo nyika kana kuti upresidence wapresident Biden. But tingarule out wo kuti kuda vanhu vachakaratidzirawo vachiratidzira vachida kuti zvinhu zvisaitike. But ndona senge iko zvino hurumende ikagadzirira any eventualities kana zvikabva zvaitika zvakadaro.